manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 4 2018 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tichange tichiita demo yedu kutangira paAfrica Unity Square tofamba na Nelson Mandela takananga kuma ofisi EZEC.
Mapurisa otendera MDC kuti iratidzire muHarare mangwana ichiti haisi kufara nemabatiro ari kuitwa nyaya dzesarudzo.
Na tiri kuita solidarity nemutungamiri wenyika.
ZANU PF yoronga kuratidzira nemusi wechitatu kuratidza kutsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munhau dzemitambo Zimbabwe yotatsurana neLesotho mumakwikwi yeCOSAFA Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kuronga kuratidzira musi wa5/10 sezvo risiri kufara nemitemo yesarudzo yarinoti haina kumira zvakanaka kunyangwe zuva resarudzo ratarwa. Mutori wedu wenhau Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wemapurisa mudunhu reHarare kana kuti Officer Commanding Harare District Chief Superintendent Nguve vanyorera tsamba kumunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vachibvumidza MDC Alliance kuratidzira asi vachisimbisa kuti ikatyora mutemo vachatora matano akakodzera pamutemo vati kufora uku kunofanira kutora migwagwa yavatara vanoona nezvekurongwa kwemusangano muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya ya vaudza vatori venhau kuti vakaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Tichange tichiita demo yedu kutangira paAfrica Unity Square tofamba na Nelson Mandela takananga kuma ofisi EZEC tondosiya petition yedu ikoko tobva ipapo tichafamba na Samora Mashew tosiya zvakare petition yedu kumahofisi emunhu mutapa mahofisi emukuru wenyika tozoenda paAfrica Unity Square apo mukuru wedu MDC vachamisa vachange vachitaura nevanhu maererano nenyaya yezvatiri kuda kuti muno nyika munge muchiona maelection ari free and fair.
Vachibaya vati MDC Alliance inoda kuziva kuchadhindwa mapepa ekuvhotera uyewo inodawo kuve nhengo dzekomiti yeZEC inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeNational Logistics Committee.
Zvatiri kuda ndezvekuti izvo tinofanira kuziva chokutanga kuti maballot papers ari kumbopirindiwa kupi uye nani ari mangani.
ZEC yakatendeswa kumatare zvekare nesangano reElection Resource Center nenyaya yegwaro revavhoti asi sachigaro wesangano iri amai Priscilla Chigumba vaudza bepanhau reHerald kuti vari kuita zvose zvinodiwa pamutemo mukuitwa kwesarudzo. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti pane zvimwe zvinoda kugadziriswa.
Inyaya inoti netsei nekuti ukatarisawo kune rimwe divi veZEC vari kuti provisional row provisional row pane tarisiro yekuti inogona kunge ine mamistakes ainenge inayo saka inenge ichida kuti ivo vatanga vaongorora vanyatsoikwenenzvera vozotipa gwaro rakanaka asi chiripo chandingati nyunyuto hombo ndeyekuti hatisi kuwana information yakakwana kuti vanhu vachapowa herezwe mukana wokuona iyo yatingati final voters roll yacho.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti zvichemo zveMDC Alliance zvakanaka nekuti kana zvikagadziriswa sarudzo dzinoitwa pachena.
Kubichinozva kuti 2013 bepa rakapindwa muno harisiro vakazvianza bepa rakabva kuChina. Ike zvino vachinja. Kunzwa ri bepa raunda kushandisa rinobva kuRussia nekuBelarus kuRussia maRussia ndiye avaruda kushanda nawo. Saka hazvigoni bepa ngarive jekerere zani inotye zvinhu zvakachena.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance ingada yakatanga kuratidzira kare.
Pfungwa yekuti ngakuve kuine voters roll inobuda before nomination ifungwa yakanaka. Pfungwa yekuti ngatirwise tinyatso kusimba tichibatana pamwe chete ma civic society ma opposition kuti tinge tine voters roll uye tichida condition yatinayo iite conducive for a credible election. Ifungwa yakanaka tisaende haina zvatingabvisa pairi. Asi tingangoti ma strategies yekushandisa kuti tikwanise kuti tive tine credible election ndeapi.
Uratidzira uku ndekwe kutanga kuitwa nevanopikisa kubva zvabviswa vamugabe pachigaro. Vamwe vanoti vakamirira kuona kuti pane zvachinja here pasi peutongo hwavamunangagwa. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Victor Chimutu vanoti vanhu havafaniri havo kunyanyoisa chivimbo pamapurisa kuti achinja.
Pane mitemo yatinoziva yakaita seposa iya. Mutemo iwo uchiripo unorambidza mademonstration iwo unorambidza freedom of association. Saka inini pachezvangu handingapembere chete ngoti tabvumidzwa papepa kunzi itai demonstration mangwana, because kuswera mangwana tinorambidzwa again kuita demonstration iyoyi.
Zvichakadai mamwe mapato anopikisa anoti haasi kuzobatana neMDC Alliance mangwana achiti haana kukokwa. Sachigaro weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vaudza Studio 7 kuti kunyange zvichemo zveMDC Alliance zvakanaka, vanoona sekuti vangadai vakazvivandudza kusanganisira nyaya yekuti vanhu vanovhote savachadomwa sei sezvo musarudzo dzapfuura nengo dzezanu PF nevasori vaivhotesa. Pataenda pamhepo hatina kunge tanzwa kuti vePeople's Rainbow Coalition vachabatana neMDC Alliance mangwana here. Asi vamwe vakuru vakuru mubato reNational People's Party vaudza Studio 7 kuti vange vasina kukokwa kugungano remangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vebazi reZanu PF Youth League avo vaimbenge vazivisa kuti vanodawo kufora mangwana vachiratidzawo kuti vanotsigira zvakasimba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanoti vave kuzoita izvi nemusi wechitatu. Pange pave kutyirwa kuti paizogona kuita bata murefu bata mupfupi vatsigiri vechidiki ava vachirwisana nevemapato anopikisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe wevari kuronga kuratidzira uku vaGodfrey Tsenengamu vanotungamirira vechidiki kumashonaland central.
Isu seZanu PF Youth League tatsvukira ndezvekuti nemusi wechitatu tiri kuita solidarity nemutungamiri wenyika vari kudanira kuti notive nemaelections kana kuti sarudzo dzinenge dzisinai mhirizhonga. Sarudzo dzichaitwa pajekerere, sarudzo dzinenge dziine mikana yakaenzana kune vanhu vanenge vachikwikwidza. Saka isu seZanu PF Youth League taona zvakakodzera kuti titsigire danho iroro ratorwa nemutungamiriri wedu, nekuti ndekekutanga kuona mutungamiriri achibuda pachena kutaura kuti tinoda kuti sarudzo dzike pachena. Hongu pane mashoko anga ari kufamba ekuti Zanu PF iri kuda kuita machi yayo mangwana musi wechipiri. Handizvo, nekuti zvinokonzera mhirizhonga, nekuti tiri kuziva kuti bato reMDC richange riine ungano yaro mangwana. Saka sevanhu vanocherechedza huvepo hwemapato akawanda zvematongerwo enyika uye anoremekedza kodzero dzevamwe dzekupa pfungwa dzavo nemuono wavo, taona zvakakodzera kuti tipe zvibate neMDC mukana wekuti vatire mashoko avo nezvisi zvaangade kuita mangwana. Isusuwo sebato tochizoita urongwa hwedu nemusi wechitatu.
Muri kuona sei kuenda mberi nemamiriro akaita nyika iko zvino dispensation itsvai nenyaya dzemhirizhonga nekuvhiringidzana mukutsvakana nesarudzo dzegore rino kudai?
Mutungamiriri wedu webato vanova zvakare mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kubuda chena kutaura kuti hatisi kuda mhirizhonga, hatisi kuda kuti vanhu kana vachiona zvakasiyana uye kana vachida zvakasiyana varwe kukuradzana kana kuurayana. Iroro idanho hombe rakakurisa muno zvematongerwo enyika kuti utungamiriri uzvipire kuti notava kutora nzira yakadai. Saka ndinoona kuti kana vatungamiriri vose vakaita zvinochitika izvozvo zviri kuitwawo navamunangagwa, handifunge kuti tingaite dambudziko maringe nenhau dzemhirizhonga.
VaGodfrey Tsenengamu vanotungamira vechidiki kumashonaland central vange vari parunare vari kuHarare. Mamwe madzishe nemasabhuku mudunhu remashonaland west vanoti vachatsigira bato rezanupf musarudzo dzegore rino, kunyange zvichipesana nezvakataurwa nedare repamusoro kuti madzimambo vasaite zvematongerwo enyika. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro pachikoro chesabina Mugabe kuzvimba South pamusangano wekuparira kutsvaga rusigiro rwenhengo yezanupf munzvimbo iyi, Vasilip Chiyangwa, mambo Zvimba avo vanonzi Alfred Tome, vakati madzishe nemasabhuku edunhu vachatsigira bato rezanupf. Mambo Zvimba vanoti vachaita izvi kunyange vasingabvumirwe nemutemo.
Isusu hatigone kunzi izvo isiro, musataure politika kuti musaite slogan, nekuti vamwe takabva neparefu nemusangano uyu ndo kwatinoziva ikoko, hakuna kuva tinoziva. Saka ii tinofira mumusangano kuti ndo matinoziva imomomo neruzhinji rwese rwenyika inei. Kana manovhotera parusvingo paya pana vaed pana vaphilip Chiyangwa pane makanzuro zedu, saka reperedzana kana mweya yavo inozorora nerugare, tibatirei tiite izvozvo. Matakanofira vamwe vedu imomomo, saka zvinotiremera zvikuru. Kunyange mwana usingatibvumidzi. Pamberi nezanupiyo, pamberi nezanupiyo, pamberi nekubatana, pasi nemhandu.
Vachiyamwa vanoti vakatanga musangano iyi senzira yekuda kutenda madzishe ayo akazovakumbira kuti vadaidze vanhu vakawanda kusanganisira avo vavakakunda. Izvo zvinotsigirwa nemumwe sadunhu munzvimbo yemutotwe kuDavondale, vaWila Magatsi, avo vanoti kunyange vari sabhuku vakamirira vanhu vose vanotevera gwara rebato rezanupf.
Isu tiri vanhu vese, asi tinotevera gwara remusangano vakauya nenyika ino.
VaJohn Banda vekwaMakuvadza, mumwe wemasabhuku anopfuura zana akapinda musangano wanhezuro.
Kuti pazvinogona kudaro kuti saka masabhuku sakura muaria pama tinopinda kamusabhuku anenge tina sapoti, nekuti chi vari kusaita sapatimwe chete, pazvinogona kuitika izvozvo.
Mumwe wemasabhuku vaAlvin Gombe vemuwadhi 32 vanoti hapana munhu wavanotsigira asi kungoti vakakokwa. VaGombe vanoti kunyange vakakokwa nemutungamiri webato reMDC Tiva Nelson Chamisa, vanoenda sezvo vasina bato ravakarerekera. Vachiyamwa vanoti madzimambo nemasabhuku ndivo vakavatsvakira rutsigiro mukukunda kwavo munzvimbo yeZvimba Sau.
Madzimambo aya ndikuudze role yavakapleya paneni nevamwe vakawina ukansela nemaprofessional, vakanga vari on foot vachikambena vana vese madzimambo ari muZvimba Sau.
Dare repamusoro rakatura mutongo wekuti madzimambo anofanirwa kutevedzera mutemo zvizere kuti vasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika, zvikuru sei kutsigira mapato. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Nyika yakatarisana nesarudzo gore rino uye mapato mazhinji ari kuita gadziriro dzekukwikwidza musarudzo idzi. Mukutarisa kwatiri kuita nyaya dzesarudzo, mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotiudza zviri kutarisirwa musarudzo idzi.
Mapato mazhinji ari kugadzirira sarudzo ave pachinhano chekutsvaga vachakwikwidza vakamirira mapato akasiyana-siyana musarudzo dzemakanzuru, dare reparamende pamwe nesenet uye sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika. Mugari wemuHarare vaKeith Charumbira, avo vanoti vari kuda kukwikwidza kuve kanzura mukanzuro yeHarare, vanoti munhu kuti ave kanzura anofarira kuve ari mugari wemunharaunda yaanenge achida kumiririra.
Munhu anokodzera kuita kanzura muwadhi, munhu anenge akanyoresa kuvhota munzvimbo iyoyo muno vamuwadhi imomo, uye anofanira kunge ari munhu anenge achigara munharaunda iyoyo.
Makanzura anosarudzwa achimirira mawadhi ose anenge ari pakanzuro imwe neimwe kumadhorobha pamwe nekumaruwa. Murongi wemisangano muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vanoti bato ravo ragadzirira zvakakwana kuti vaise nhengo dzebato ravo dzichakwikwidza musarudzo dzemakanzuro, matare eparamende pamwe nesarudzo dzemutungamiriri wenyika. Munyika mune mawadhi chiuru nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nesere 1958 achada vamiriri pasarudzo dzekanzuru, kwozoti nhengo dzeparamende mazana maviri ane gumi 210.
Tine urongwa hwokumeka shuwa kuti mawadhi edu ose ari 1958 tafilda makanzelas kwese ikoko pamwe chete nema areas edu anenge achimirirwa nema MPs ma constituents 210 pamwe chete neve PR 60.
Imwe nhengo yeparamende muzvare Dorcas Sivanda vanoti nekuda kwekuti madzimai ari mune zvematongerwo enyika mashoma ane zvigaro, mapato ezvematongerwo enyika akatora danho rekuti madzimai apihwewo zvigaro muparamende pasi peiri kudaidzwa kuti proportional representation.
Nyaya iyi takabvumirana kubva ku7th parliament taona kuti vanhukadzi vazhinji havasi kukwanisa inonzi first past the post kumaelections kumaconstituencies. Tikangobvumirana kuti aiwa ngakungova nemasits 60 achareserva for women.
Gweta remuHarare vamarufu Mandevere vanotiwo pasarudzo dzemutungamiriri wenyika mapato ose anenge achida kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika anofanira kuunza zita remunhu mumwe chete anokwikwidza akamirirawo mapato aya.
For nyaya yapurezidend, munhu anokwanisa kuita purezidend anofanira kunge ane makore 40 zvichikwira.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vakarerekera kudivi rebato riri kutongare ZANU-PF vagadzira chirumhanzu vanoti panoitwa sarudzo dzechipiri kana vanenge vachikwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vakatadza kuwana mavhoti akatarwa pamurau. Sarudzo dzechipiri dzakanzi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinoitwa musi wa8 Gunyana.
Unofanira kuwana vanhu 50% plus munhu umwe chete ndokunzi wakunda musarudzo rei rokuva mutungamiriri wenyika. Kana izvozvo zvisina kuitika atingati maybe paita mangangi iko makumi mashanu ikowo makumi mashanu zvireva kuti sarudzo iyo ichadzokorodzewazve ipapapa zvinozoita kuti chii pave nomunhu anozonzi aha uyu ndiye akunda
musarudzo dzekanzuru paramende pamwe nedzemutungamiri wenyika. Mutemo uripo unobvumidzawo vasina mapato avakamirira kuti vakwikwidze musarudzo idzi. Zvichakadai sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti komisheni yavo iri kuita zvose zvinodikanwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dziri pachena.
Mutemo wedu wekuenda kusarudzo unonzi Electoral Act wakagadzira nzira yawo yekuzotarisa vane kodzero kana kuti vakasimba kana kuti vari kuratidza kuti vari serious sekutaura kwamaita kuti vaenderere mberi. Panoitwa iya inonzi nomination court, kugara kwedare rinogara richitarisa vanhu vese vari kuti varida kunomiririra, varida kunomiririra kucouncil, vada kumiririra kunational assembly, vada kumiririra kusenate nevada kuita vatungamiri venyika, vanoenda kune inonzi nomination court, voenda nemapepa avo kuitwa inonzi selection yemacandidate. Paselection process iyoyo inoitwa nedare rinonzi nomination court. Kazhinji ndopatinoona vaya vaya vazhinji vasiri kunyatsoda kuenderera mberi, vazhinji ndopavanonomirira ipapo. Nekuti kunomination court ikoko ndokunotaurwa selection criteria, ndokunotaurwa zvinhu zvakafanana nekuti bato renyu rine vanhu vangani, uyai nemazita nemaadress nemaid number evanhu venyu vari kutsigira bato renyu. Vazhinji vanobva vangomira vakadaro, bato renyu riri kuda kuti vanhu venyu vaende kucouncil here, $50 pamunhu ari kuda kuti abvumidzwe kunokwikwidza kucouncil. Vada kuenda kunoita National Assembly here, mari yakati. Kusenate, maparty selection list emakandidati anoenda kusenate zvinobhadhariswa mari. Munhu ari kuda kunoita mukuru wenyika, ada kunoita president, pane mari inobhadhara. Vazhinji ndopavanomirira ipapo. Kune imwe futi criteria inoshandiswa kunomination court yakafanana nekuti auzi nyinganyinga here yakabubatwa nemhosva kumataredzi mhosva kana uri haubvumirwi ndopa unonomirira ipapo paunonosarira ipapo.
Mutungamiri wenyika sezvinodiwa pamutemo akatozivisa kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chikwata chenhumwa dzinobva kusangano reCommonwealth chiri muZimbabwe kuita hurukuro nekuongorora mamiro rakaita zvinhu munyika sechimwe chezvinhano zvina zvinofanirwa kuitwa kuti Zimbabwe igotambirwa kuti idzokere musangano iri. Nhasi chikwata ichi chinotungamirirwa namuzvare Yvonne Apiemensa chaita hurukuro negurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vanoti chikwata cheCommonwealth chiri kuda kuona kana Zimbabwe iine chido chekudzoka muCommonwealth uye kana ichiremekedza mitemo nekodzero dzevanhu. VaParadza vanoti zvimwe zvavanoda kuona ndezvekuti Zimbabwe inokudza kodzero dzevanhu here uye kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kugadzirisana zvakanaka here nemapato anopikisa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaParadza kuti tinzwisise nezvenhumwa idzi.
Ndakamirira komiti yangu yekuParliament tiri kufara zvikuru nezviri kuitwa neCommonwealth kuti vari kushanyira Zimbabwe kuti vaone kuti tasvika papi pachinhano chekuti isu seZimbabwe, senyika yeZimbabwe, tidzokere mubato iri iro ratakabva nguva yavamugabe.
Chavari kunyatsoongorora chingaita sechinyi vaParadza.
Vane zviga zvavanoda kuti vaone kuti taita tisati tadzokera muCommonwealth. Kuona kuti vanhu vedu vakagara zvakanaka here, hapana nyonga-nyonga here, kunyanya nyaya dzekuti dzemahuman rights, nyaya dzokuona kuti iye zvinezvi tine sarudzo dzichauya idzi. Vanoda kuona kuti sarudzo dzacho dzichaitika zvakanaka here, hapana bvongo mupopoto here uri kuitika. Saka ndizvo zvimwe zvavanenge vachitarisira izvozvo kuti vaonewo futi kuti isu seZimbabwe tanyatsova yandikati muchirungu serious kuti tichidzokera muCommonwealth.
Muri kufara here nekumira kwakaita zvinhu nenyaya iyi pari zvino?
Isu tiri kufara kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Iye zvinezvi purezidendi vedu vari kutaura kuti hatidi bvonga mupopoto panyaya dzemaelection. Ndokuti nyika dziri kunze uko dzione kuti Zimbabwe iye zvino pari zvino yashinga nenyaya yekuti yakuda kuenderera mberi, haichada kuramba ichirwisana kana kutukana nedzimwe nyika.
Pagwara rokuti Zimbabwe idzokere muCommonwealth, chasara chii pazvinhano zvavari kuda?
Hapana zvinhano zvakawanda zvavari kuda, kungoda kuti vaone kuti tava serious here, ende zvatava serious tatedza mitemo yedu zvakanaka here, nekuti record redu remahuman rights rakamira sei. Kunyanya-nyanya nyaya yemhirizhonga ndiyo vanenge vachida kuona kuti kune mhirizhonga here muno munyika kana kuti hamuna, uyezve kuti hurumende iripo yavamunangagwa iyi iri kuseenza here zvakanaka nemamwe mapato muno muZimbabwe chete.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vangava vari parunhare kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinoti vane kodzero yekuzviregerera semutungamiri wenyika vakabatwa nemhosva yekuti vakabatsirwa neRussia kuti vakunde musarudzo dza2016 vachityora mutemo wenyika yavo usingabvumidze kupindira kwenyika dzekunze. Asi vati havana chikonzero chekuti vaite izvi sezvo vachiti havana mhosva yavakapara. Bazi rezveutano riri kukurudzira madzimai ose anenge akazvitakura kuti aende pachipatara kana pakirinika iri pedyo navo kuti vanovhenekwa ropa kana vaine utachiona weHIV and AIDS vobva vapiwa mishonga wekuti vasatapurire vana chirwere ichi. Vana baba vari kukurudzirwa kuti vana kana vana voenda kunonyorerwa vavepewo kuti vadzidziswewo nezveutano. Mukuzeanya iye Marvelous Mutlanganya uye we Studio 7 abata Dr. Angela Mushavi vanoshanda mubazi rezveutano vachiona nezvekutapurirwana kweutachiwana kubva kuna amai kuenda kumwana mucheche.
Isu kuno kuZimbabwe tiri kuona progress yakanyanya paprogramu iyo yekuti titi vana vanenge vachiberekwa nemadzimai vanorarama neutachiwana hweHIV. Vana vavo vazvarwe vasinawo utachiwana hweHIV. Tingangoti hurumende yedu yakatanga urongwa ihwohwo kubva muna 1999 zvichiri kungowanikwa mumakiriniki matatu, asi kutaura zvandiri kuita iye zvino, maservices iwaya emadzimai vanorarama neutachiwana hweHIV vanenge vachiyamusa kana vaine pamiri neHIV kuti vasatapurire utachiwana hweHIV. Urongwa uyu huri kuwanikwa in more than 1560 facilities nyika yese. Saka urongwa hwatiri kuona huri kutoita kuti madzimai vakawanda vabereke vana vanenge vasina utachiwana hweHIV. Chatinonyanya kukurudzira paurongwa ihwohwo ndehwekuti dai munhu wese wemuZimbabwe aziva nezvazvo, kunyanya kune madzimai anenge akazvitakura, mudzimai paanongoziva kuti ava nepamuviri anyorese pamuviri pake kukiriniki kana kuchipatara kuitira kuti atariswe zvakawanda zvinoita sana BP neHIV iyoyo, tione kuti anenge akamira sei.
Tomboti mudzimai auya kuzoongororwa obva awanikwa iye ane utachiwana hweHIV, chii chinozoitika ipapo?
Ngatiti mudzimai anenge anonyorisa anoonekwa kuti ari HIV positive iye akazvitakura, tine urongwa hwatinoti iwo option B class. Kana kuti mudzimai yeye akaita positive akazvitakura kana kuti achiyamuswa, anobva atangwa pamaantiretrovirals aanonwa kweupenyu hwake hwese. Zvaanomwira maARV tingangoti zvinhu zviviri: one, kuti ivo samai varambe vaine health yavo yakasimba kana kuti vasarware neutachiwana hweHIV kana kuti AIDS. Chechipiri ndechekuti mwana wavanenge vakatakura ivo pavanonwa maARV virus riya rinoberera chaizvo muropa ravo, saka HIV haizonyanyi kutapukira zvakanyanya kumwana.
Munoona vazhinji madzimai vari kubuda pachena here vachiuya kuzoti ivo vaongororwe, uyezve vana baba vanotambira sei kana mudzimai wavo achinge auya kuzoongororwa?
Tinotoona kuti vazhinji vanenge vakukwanisa kutaura pachena kuti ivo vanorarama neutachiwana hweHIV, uye mwana wavakatobereka pavakangoenda pachirongwa ichochi chePMTCT kana kuti chatinoti option B plus, vari kutobereka vana vari kurarama vasina utachiwana hweHIV.
Avo vanga vari Dr. Angela Mushavi vebazi rezveutano vachitaura naMarvelous Mutlanganya uye vari muHarare. Chirongwa chedu cheLive Talk nasina 8pm tiri kutarisa rwendo rweZimbabwe rwekuenda kusarudzo. Semaonero enyu, nyika yakagadzirira here kuita sarudzo dzakachena? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panumber dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa otendera MDC kuti iratidzire muHarare mangwana ichiti haisi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzesarudzo. ZANU-PF yoronga kuratidzira nemusi wechitatu kuratidza kutsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yotatsurana neLesotho kumakwikwi ECOSAFA Castle Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana manheru. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.